amai Lucia moyo vane zvirwere zvinoti BP, arthritis ne gout uye vanosungirwa kutora mishonga iyi zuva nezuva. Asi amai moyo vanoti vakamboita mavhiki maviri vasinganwi mishonga iyi sezvo kuzvitoro zvinotengesa mishonga zvichida madhora ekuAmerica. Amai moyo vanotiwo vakazobatsirwawo neshamwari yavo sezvo mapiritsi avaimbotenga madhora maviri ave kuda madhora gumi ekuAmerica.
Takaenda kunotenga mapiritsi mumafamasi tikasvika tikanzi 10 US. 10 US kana vachireta vachiisa mumayusa kutaura kuti $33. Saka chifunga i $33 kuti mari yakawanda sei. Kare kare mapiritsi aya taatenga like ini ndinomwa ECT akanga ri dollar something. Then amwe acho ndinomwa iyo chae BP ndakanga na zita racho iyo yaya aita $8 something. Chifona imitsako from ku $8 kunobata 33. But unenge usina mari yacho iyo kutaura kuti unofanira kuita $33. Kana riri bond kamuti 35. Ndakatozobatsirwa neshamwari ndashaisisa chaizvo. Akazouya aona ndatambura ndiri kutochema ndiri mumba. Ndashaya mari yemapirisi. Ndakazondipa akazonditengera mapirisi. Izvo zvindiri kutaura mumba mangu munomu. Tiritori nababa vasina mapirisi wakangomira. Mapirisi wakatadza kutenga.
Amai moyo, avo vanova mushandi wehurumende, vakaudza Studio 7 kuti hapana kuvanokwanisa kuwana mari yekunze iyi, uye kunyange zvitoro izvi pazvinotambira mari yemaRTGS kana mabond, mitengo yemishonga iyi inenge yakakwira zvakanyanya.
Ukaenda kufamasi, mari yacho sesisusu, masivo 7, totambira nemabond, hatitambiri nemayusa. Unoenda kufamasi, unosvika kuti ndiri kuda mushonga, zvanzi ndiri kuda yusa, iwe yusa hauna. Saka zvinhu zvakaoma kwazvo kwatiri isusu. Tozoguva kwakutsvaka hama dziri kunze kwenyika kwokuti dzikutengere zvinhu zvisina kufanira kuti zvikadai zvichiitika. Hurumende ndofunga inofanira kuti ipagadzirise ipapo nokuti vanhu vakawanda vari kutoshaya upenyu naizvozvo.
VaVictor Dube, avo vane zvirwere zveshuga neBP, vanotiwo kunyange hazvo vaimboshandisa medical aid iye zvino haichatengi mishonga iyi. VaDube vanoti upenyu hwavaomera zvakanyanya sezvo mari yavanotambira iri shoma zvikuru zvekuti havazowana mari yekunochinja vachiwana mari yekunze kuti vatenge mapiritsi mwedzi nemwedzi.
Mwedzi miviri yapfuura zvinge zviri nani nekuti kwatinotora mishonga kwemedical aid vanga vachitipa mishonga iyoyo. Ndiushukarapwa ukapiwa prescription woenda unotenga. Asi kupera kwemwedzi miviri yapfuura iyi zvange zvakaoma nekuti kunotengeswa madrugs nemedical aid havasisinawo, havasi kuwawana. Saka kwaari kuwanikwa ndiko kuri kunzi titenge nemaus dollars. Ndotora inini kuti zvomaus dollars madrugs andiri kunwa inini anoita $25 kana uchicharja neus dollars. Kana waakutora nebhondi aakuma100. Inini ndorandotambira. Zvinenge zvaakuti usichisarudza kuti vana vodya here kanti voregera iwe wonwa mapiritsi.
Mumwe chiremba vaCrispin Ngwenya vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vatore mishonga yavo nguva dzese sezvo kusatora mishonga yekuchiita kuti chirwere chikure.
Zvakakosha kutora mishonga yezvirwere izvi nguva dzose. Kusatora mishonga iyi zvakanaka kunoita kuti munhu ave nedambudziko kana kuti chirwere chacho chikure zvinova zvinokanganisa kushanda kwakanaka kwemuviri. Kunyanya-nyanya toti kana iri shuga kana chirwere cheBP chinogona kukanganisa uropi yatingati brain, kukanganisa maziso, kukanganisa itsvo kana nedzimwe nhengo dzemuviri.
Izvi zvatsigirwa nevaimbova gurukota vezveutano Dr. Henry Madzorera, avo vati nyika iri kuzvisikira ngozi sezvo kana zvirwere izvi zvakomba nekuda kwokusamwa mishonga zvinotarisirwa zvinozoda mari yakawandisa zvakare kuzvirapa.
Ngozi iripo yatiri kusika pano muZimbabwe ndeyekuti vanhu vakatanga kujamba-jamba kunwa mapiritsi avo eshuga kana eBP zvichakonzera macomplications akawandisa. Macomplications aya anodhura kurapa. Tichatanga kuona kufa kwevanhu kwakawedzerwa sezvo takamboona muna 2007-2008 vanhu vane chirwere cheshuga vachifa zvikuru nemhaka yekushayiwa mushonga. Macomplications anoitika akafanana nemastroke, kupofomara, kidney failure, kutadza kushanda kweitsvo nezvirwere zvemoyo, zvese zvinotanga kuwanda. Kurapa kwazvo kune kwa kutodhura kudarika kuti tingorapa BP neshuga zviripo ezvino.
Sachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezveutano, amai Ruth Labode, vati vari kuzoongorora nyaya iyi uye vachashanyira kambani yehurumende yemushonga yeNatfarm nechipiri kuti vanyatsonzwisisa dambudziko remishonga. Gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vakaudzawo dare reparamende vhiki rapera kuti hazvina kuipa kuti vana chiremba nevezvitoro zvemishonga vatengese nemari yekuamerica, vachiti nyika iri kushandisawo mari iyi. Asi vamwoyo vanotiwo vanotarisira kuti madhokotera nevezvitoro zvemishonga vatengesewo nemari yemaRTGS iyo inowanikwa neveruzhinji. Vamwoyo vakatiwo hurumende iri mushishi yekuronga kuti kambani yehurumende yeNatfarm ipiwe zvikwanisiro zvinoita kuti iwane mishonga yese.
Toda kuti tiisimbise Natfarm. Natfarm toda kuti igokwanisa kutenga mishonga. Mishonga yakawanda 80% inobva kuIndia. KuIndia ndokwainobva mishonga. 80% ndokwatinoiwana. Saka iye zvino neNatfarm tiri kuita chirongwa chekuti tikwanise kuva nerepresentative kuIndia ikoko, vagokwanisa kuti tigotenga mishonga nemitengo yakaderera.
Zvitoro zvemishonga zvizhinji zvave kutengesa nemari yemadhora ekuamerica, uye vamwe vana chiremba kunyange kuvanhu vanoshandisa mamedical aid vave kuti panosara chikwereti chinodawo kubhadharwa nemari yekunze. Vezvitoro zvemishonga vanotiwo vari kutenga mishonga iyi kunze nemari yekuamerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.